manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 22 2024 makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Misika yekutengesa fodya yavharwa nhasi kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichiti varimi vakatengesa fodya yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa. Governor weMinnesota vaTim Walz neZuro vakatambira zviri vatambira nhasi kusarudzwa zviri pamutemo kuva mutevedzeri waAmai Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika. China neJapan dzobatsira Zimbabwe nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Misika yekutengesa fodya yavharwa nhasi kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichiti varimi vakatengesa fodya yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa sezvo mwaka wekurima fodya wakavhiringidzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weboard reTIMB vaPat Devenish vaudza Studio 7 kuti vakange vasingatarisire kuti fodya gore rino inodarika makirogramu mazana maviri nemakumatatu nemashanu emamiriyoni asi vakati fodya yatengeswa mwaka uno yave kusvika pamakirogramu mazana maviri nemakumatatu nemanomwe emamiriyoni kunyange zvayo yange isiri yemhando yepamusoro nekuda kweEl Nino.
Nekuda kwekudiwa kwefodya pasi rose mutengo wayo wakakwira kubva pa $3 kusvika pa $3.40 per kilogram.
Vati vanotarisira kuti varimi vachawedzera uwandu hwefodya yavanorima mwaka unotevera sezvo uchitarisirwa kunge uine mvura yakawanda. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatiwo kunyange fodya yavo yange isiri yemhando yepamusoro vaitarisira mitengo iri nani pane yaivepo nekuti kurima fodya kwave kudhura. Vati kunyange zvakaoma vacharamba vachirima fodya nekuti ndicho chirimwa chinobhadhara nekukasika kudarika zvimwe zvakaita sechibage negorosi. Vatiwo shuviro yavo ndeyekuti dai kurimwa kwefodya munyika kwatsigirwa nehurumende sezvinoitwa chibage, gorosi nezvimwe. Pari zvino kurimwa kwefodya munyika kunotsigirwa nemakambani akazvimirira zvikuru sei ekuChina akaita seChina National Tobacco Corporation ayo anonzi nevarimi anovabatirira nekuvapa mitengo iri pasi. Asi nyanzvi munyaya dzekurima uye varisachigaro webhoard reAgricultural Rural Development Authority vaIvan Craig vatise maonero avo chibage negorosi zvinotsigirwa nekuti zvinopa chikafu kunyika. Vachiti hongu fodya inounza mari yekunze ndo saka iri kutsigirwa nemakambani akazvimirira. VaCraig vati zvakakosha kuti varimi vaite zvibvumirano zvakajeka nemakambani akazvimirira kuitira kuti vawane mitengo inovafadza.
Kana takuchitengesa tinofanira kunegosheta maprices.
Kunyange hazvo misika yefodya yavhara nhasi, fodya isati yatengeswa ichatengeswa musi wechina chinouya pasi pechirongwa checlean up sale. Asi makambani akazvimirira ane zvibvumirano nevarimi acharamba akavhura kudzamara awana fodya yavo yese kubva kuvarimi. Hapasati pava nekujeka kuti Zimbabwe ichawana mari yakawanda zvakadi kubva mukutengeswa kwefodya, sezvo fodya zhinji yemwaka uno yange iri yemhando yepasi. Fodya inotevera goridhe pakuunza mari yekunze yakawanda munyika, uye gore rapera yakapinza bhiriyoni nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica kubva pakutengeswa kwe 296 million kgs. Nyika dzinotenga fodya yakawanda kubva kuZimbabwe dzinosanganisira China, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa nedzeEuropean Union. Zimbabwe iri pakati penyika gumi dzepamusoro pakurima fodya pasi rese dzinosanganisira China, India, Brazil, America neIndonesia. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Apo nzara iri kuramba ichipfunya chisero munyika, sangano reWorld Food Program kana kuti WFP richitatarikawo kuwana mari yekubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadak. Hurumende dzeChina neJapan dzapa Zimbabwe rubatsiro. Mumiriri weChina muZimbabwe atambidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mupunga unosvika matani churu chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 1760 metric tons. Japan yapawo Zimbabwe kuburikidza neWFP mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora kana kuti 1.4 million dollars yekutenga chikafu. Mutedzeri wemukuru weWFP muZimbabwe vaBilly Mwinga vaudza Japan kuti mari yayapa Zimbabwe iyi yauya panguva yakanaka, sezvo vanhu vakawanda vasingazive kuti vachadyei pazuva rega rega. Hurumende inoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vanoda rubatsiro. America ndiyo inopa mari yakawandisa kuWFP kudarika dzimwe nyika pasi rose. Governor weMinnesota vaTim Walz nasi vatambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo semutedzeri waMike Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Nasi musangano weNational Democratic Convention kana kuti DNC wapinda muzuva rechitatu uchiitirwa kuChicago. Vaparura urongwa wanasi ndi Senator Cory Booker vekuNew Jersey.
Welcome to night three, and tonight is about freedom.
Tinokuchingamidzai kuzuva rechitatu. Nasi tiri kutarisa nyaya yerusununguko.
Kunyangwe vakawanda vari kutaura pamusangano uyu vari kutaura nezvekodzero dzemadzimai, kushanduka kwemamiriro ekunze uye kuchengetedzwa kwemiganhu yenyika. Shoko riri kusimbaradzwa nderekuti vanhu vanofanira kuvhotera ani munambudzi.
Kamala Harris for the people. And the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself and I.
Kamala Harris munhu wevanhu, uyo mumwe akatoratidza kare kuti anongoda zvinobatsira iye ega.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaBill Clinton ndemumwe ataura nasi. VaClinton vanoti vakatanga kupinda mumisangano yeDNC kubva muna 1972, vakati nezvavaona makore ose aya, amai Kamala Harris ndivo vakakodzera kuvhoterwa kuti vaite mutungamiri wenyika.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears, and make sure every single American.
Kamala Harris achashanda kugadzirisa matambudziko edu, kugadzirisa remangwana redu, uye kutidzikamisa patinenge tichitya kuona kuti munhu ose muAmerica, chero asina kumuvhotera, akwanisa kuzadzikisa zvaanoshuvira.
Asi nguva yainge yakamirirwa nemaDemocrats yaive yekunzwa vaWalls vachitaura.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Zvinhu zvakakosha muupenyu hwangu kutenda kundidoma kwenyu kuti ndive mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Kune vakawanda mashoko ava Walls ainge yakakosha kuti vazvishambadze kune vanhu. Vakati,
now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had 24 kids.
Ndakakurira ku Nebraska, dhorobha rine vanhu mazana mana. Ndainge ndine vana vechikoro makumi maviri vandaidzidzisa pavana ava. Hapana kana mumwe chete akaenda kuchikoro chepamusoro soro. Asi regai ndikutaurirei, kukurira mukadhorobha akadiki zvinoita kuti mudzidzire kubatsirana.
VaWolves vainge vari muchiuto kwemakore makumi maviri nemana vasati vaita murairidzi uye vachirairidzawo vana mitambo yefootball nebasketball. Bato remaDemocrats richapeta urongwa hwaro nhasi mangwanani, apo amai Kamala Harris vachatambira kudomwa kwavo semumiririri webato musarudzo yemutungamiri wenyika. Evans Azininga, VOA, Washington, D.C.
Sangano rinoona nezvezvirwere muAfrica, reAfrica Centers for Disease Control, rinoti vanhu vanogona kutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chave kupararira zvakanyanya pasi rose cheMpox. Mhando yechirwere chicha ichi inonzi Clade IB iri kuuraya vanhu zvikamu zvitatu kubva muzana pane vanenge vabatwa nechirwere ichi, uye inonziwo inokonzerwa nekuita zvepabonde nemunhu anenge aine chirwere. Gore rino chete vanhu zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu nemakumi mana nemumwe, kana kuti 17,541 vabatwa nechirwere ichi, uye chaurayawo vanhu mazana mashanu negumi nevanomwe, kana kuti 517 zvikuru kuDRC. Uwandu hwevafa hwakwira nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana, kana kuti 19%, zvichienzaniswa negore rapera. Nyika dzine vanhu vane chirwere ichi dzinoti DRC, Sweden, Thailand, Burundi, Kenya, Rwanda neUganda. Mugoze ya gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mumbishura vaudza bepanhaure Herald nhasi kuti Zimbabwe yakagadzirira kurwisa denda iri, asiwo hapana munhu atabatwa nechirwere ichi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Bato rinoona nezveutano reWorld Health Organization ra classifya kana kuisa kucategorize chirwere chempox as a disease of public health importance. Zvinoreva kuti pasi rese is on high alert kuti chirwere ichi chisapararira, nokuti chinokwanisa kupararira pasi rese sezvatakaona zvakaitika COVID. Asi pamaonere aripo iye zvino, there is enough that can be done if everyone is on high alert or vigilance or vigilant, kuitira kuti chirwere ichi kwachinenge chawanikwa chikurumidze kuitwa contained, ikoko chisaramba chichipararira. Asi nyika dzese dzazvo dziri on high alert, and vanhu vari kukurudzirwa kuti kwachakati wandei vawane mavaccination, uye vanenge vachienda kunzvimbo dzine chirwere ichi vawane mavaccination kana immunization, kuitira kuti vasabatira chirwere ichi. Vaya vanenge vabatira chirwere vakurumidze kuwana rubatsiro.
Zimbabwe mungati yakagadzirira here kuti ikwanise iyo kuzowana ichirwisa denda iri?
Ndinofunga kuti Zimbabwe inofanira kugadzirira, sezvatinoona madiseases of public health importance aya anosanganisa vana mpox, kuita vana COVID, anoda kuti hurumende pasi rese dzinge dzakagadzirira kuti chirwere ichi chikatanga kupararira muZimbabwe tinge tine mamezures okuchidzivirira, uyezve kuti vaya vanenge varwara vakurumidze kurapwa. Zvandinoona disease surveillance inofanira kunge ichiitwa more enhanced muZimbabwe, kuitira kuti kana pakavane vanenge vabatira chirwere chempox chikurumizwe kuitwa contained.
chiremba Dr. Simbi Soranga vachitaura vari parunare ku North Carolina muno mu America na Marvelous Mhlanganya uye West Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekukwira makomo inyaya yakaoma zvikuru inogona kukanganisa utano hwemunhu. Asi kune chizvarwa chekuEritrea chine ugaro hwekuAmerica Naigi Grebin chine makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa kana kuti 90 years, izvi zvinhu zviri nyore. Chizvarwa chekuEritrea ichi chakakwira gomo rine rakakurisa zvikuru muAfrica reMount Kilimanjaro kuTanzania kanova kechigumi neina pabhavhude racho mwedzi wapera. Munyika maita gakava guru pakuenda kwemameya nemakanzura nemasachigaro kuchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology cheZanu PF kunodzidziswa zvinonzi ndezvenhoroondo yenyika kubva munguva yechimurenga. Vamwe vanoti zviri kuitwa nebazi rezvematunhu izvi zvinotyora bumbiro remitemo, asi vamwe vachiti zvakanaka. Kuti tize nezvenyaya iyi, tabata vano mirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare amauswa uye vaimbova gurukota vari nengo yeZanu PF vachimirira Nyanga South mudare reparamende vaSuper Collins Mandiwanzira. Tatanga nekubvunza vaMandiwanzira nezvekukosha kweHerbert Chitepo School of Ideology.
Ini ndinoumwe akapinda chikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Chinodzidzisa nhoroondo yenyika ino, madzitateguru enyika yeZimbabwe, kuuya kwakaita vapambi vepfumi, kutorwa kwakaitwa nyika, kutambudzika kana mushushwa kwakaita vanhu vatema munyika yavo, kutorerwa kwavakaitwa minda, kuurayiwa kwavakaitwa, misoro yemadzitateguru yedu yakatorwa vaurayiwa vachienda kunoitwa mamuseum kuEngland. Saka ndinofunga kuti Chitepo School of Ideology yakanakira munhu wese. Panongoita dambudziko rokuti nekuti yakatsangwa nemusangano weZanu PF, vanhu vanobva ngofunga kuti aiwa zvese ndezvekuti Zanu PF ibhenefite zvinodzidziswa neSchool of Ideology. Saka zvakakosha, zvakanaka kuti makansera, mameya ange achidzidza nhoroondo yenyika ino.
Honorable Hamauswa, unotiwo kudi?
VaChitepo tinovarangarira semunhu akarwira rusununguko rweZimbabwe. History yavo irimo, haigoni kubviswa nevanhu. Asi maumbirwo akanoitwa inonzi Chitepo School of Ideology haina kuumbwa, tingati muchirungu ine a national outlook, yakanoumbwa ichipersonalizwa ichiitwa sechinhu cheZanu PF. Ini ndaibva kutsigira kuenda kunonzi Chitepo School of Ideology ingabei zvakaita kana seMSU. Yonzi MSU ine bandiko reChitepo School of Ideology, raita bandiko kana reMugabe School of Ideology ratsvangirai. Zvikanga zvakaita saizvozvo, chinhu chisingakahadziki, vanhu havachamusiki kuti ko sei vanhu vazoenda ikoko, nekuti vanhu vanenge vachinodzidziswa. Uyezve zvatiri kutaura kwandaita yavanoti karikiramu iya, yavanoti zvidzidzo zvacho zvinenge zviripo, ngazvive zvidzidzo zvinenge zvisingaratidze kuti zvakarerekera bato rimwe chete, ngazvive zvidzidzo zvakarerekera Zimbabwe.
VaMandiwanzira, munoti kudii nezviri kutaurwa navaHamauswa izvi?
Ndinotambira zviri kutaurwa navaHamauswa sezvinhu zviri kutaurwa nemunhu asati ambopinda muzvidzidzo zveChitepo School of Ideology. Zvazvinoita kuChitepo School of Ideology ndezvekuti kukaenda vana veprimary school, zvavanodzidziswa zvakasiyana nezvinodzidziswa kana kukaenda mayouth eZanu PF. Zvinodzidziswa mayouth eZanu PF zvakasiyana nezvinodzidziswa macorporate leaders. Kunewo makambani chaiwo anototi toda zvidzidzo zveSchool of Ideology, votumira vamanagers avo, private companies. Zvidzidzo zvavanodzidziswa zvakasiyana nezvinodzidziswa maprimary school students vanenge vachidzidza zvekuSchool of Ideology. Saka ndinonzwa tsanangiro dzavo ndezvekutyira kuti vakapinda mumakanzuru vakamiririra Triple C vangangonodhondwa pfungwa nedzidziso yakarerekera kune zvinodiwa nemutangano wezanupf. Chandoda kuti titaure chekuti zvinodzidziswa kuchitepo School of Geology zvingahanzi zvakarerekera kumutangano wezanupf handirambe, asi zvinhu zvakarerekera kumutangano wezanupf ndo zvinhu zvemunhu wese, zvinofadza munhu wese. Totarisa kuti zanupf ndiyo yakatanga nyaya yekurwa hondo yechimurenda kuti Zimbabwe isununguke. Yanga isingarwe mamembers ezanupf, yaizira munhu wese. Ndaida kuzombokumbira kuti dai Comrade Hanauswa vaizokwanisa vokumbira kumbopinda chikoreji, vaizobudamo vachiziva kuti hachisi chekuti vanhu vaitwe brainwashed kufunga zvinhu zveone political party.
Vahamauswa vakabva kuchikoro ichi mukati vari kuita here zviri kutaurwa naHonorable Mandowanzira izvi?
Munhu ari kutaurawo semunhu ari kuziva kuti ari mupati yekuti akangodhiresei kutaura anogona kupfuma akadzingwa mangwana. Ndaichikumbirawo kuti ivo vasupa Mandowanzira vabva pano panhaurirano ino vagoendawo kuzanupf kuti aiwa kune vamwe vari kuti chinhu chenyu chigashiriki. Ngatichienda toendawo kumayunivhesiti torega kuva chinhu chinoita sekuti ndechebato. Kana chinhu chiri chebato, bato rinenge rine ideology yayo. Manzwa achitaura achiti iro zanupf ndoyega inomirira zvipo zvevanhu, asi mukatarisa kubva 2000 zanupf patingati kudai akakwanisa kuwana 2/3 majority akaverengiki kakawanda. Zvine vanhu vari kuzvionawo kuti gwara rakanga richitaurwana navachitepo rarafika, gwara raive richitaurwana navachitepo rekuti one man one vote. Iko zvino tiri kutinetsa ndekuti vari kuti nerumwe rutivi weaiti kuzvidzise chitepo School of Ideology. Kune mamwe makanzera vasiri kurara mudzimba asi kouya tamba yekuti weai kuSchool of Ideology. Ndopatiri kuti vachitepo handizvo zvavakanga vachifira izvo.
Nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba, vaShakespeare Hamauswa, vanomirira Warren Park mudare reparamende, vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo kubva kune vaimbova gurukota uye vari nhengo yeZANUPF, vachimirirawo Nyanga South mudare reparamende, vaSuper Collins Mandowanzira. Vanga variwo parunare muHarare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masira sei weStudio 7 notenda nenews dzemunotipa nao dzemunotipa maringe nenyika yedu yeZimbabwe. Ndiva W Masaka ari paJobe. Ndakanga ndiriko paigadzwa Munangagwa ndikazwa nezvaakataura. Zvino ndiroda kuti kune hurumende yeZimbabwe neZANUPF, ikonomi haigadziriswi ngekusunga vanhu, nyika haingavi nechiremera ngekusunga vanhu. Chinoita kuti nyika ikonomi irewe chinhu nyere maringe neZimbabwe, kugadzirisa matambudziko evana veZimbabwe ndo zvoga zvinogadzirisa ikonomi. Kungaimimi hurumende yenyu mapedze uori hwese huri kuitika munyika yeZimbabwe.
Akadii makadii paStudio 7 apo. Ndikumbira kuvhunza kuti zvino hurumende zvayakati promisa kuti ichatipa chikafu, chiripi kuchikafu chacho? Uye mabasa akudomborina kana mabasa vana vangoita zvemadrugs zvakasiyana siyana zvichagadzirisikawo riini izvozvo? Ndatenda.
Inini ndine chichemo changu chenzara chekuti vamunangagwa vaitaura kuti hapana munhu achafune nzara gore rino, asi ziri kuitika kuno kukaruru ndezvokuti pari kuyawo fea yavo yakaviri iri kupa mhuri 7 sabhuku ane vanhu 25. Saka hamene kuti dzimwe mhuri dzichararama sei nokuti sabhuku iye nasekretari vakanenge varipowo pamhuri 7 tiri kupuwa idzozvo. Saka hamene kuti tichararama sei nenzara iripo gore rino ndeni mafira kureva pakaruru.
Vanhu nyaya yekuti sarudzo dzakabirirwa, sarudzo dzakaita sei, hatisiyani nayo. Pakutoda way forward yekuona kuti nyika inaka. Nyika iri kutoda kubatsirana, kwete zvese zvekuti chamisa Munangagwa ani. Chekutanga nyika ngaitange yagadziriswa yova nyika yava nemari yayo, zvinhu zvacho zvinoita kuti nyika izonge ichida vatongi bozaba haina chainacho, but tinge tichikwikwidzana kuwirana kuti nhingi ngaende kumberi, ngaende kumberi. Ngatimbosiyai varipo ivavo vaite zvavari kuita, tichiita kuti nyika igadzirisike. Kana yazogadzirisika toona kuti ndiana
chiteresadeki wacho futi
tinga vatewa nari raiti, avasi raiti. Mbozi deva wanga varu wanu wanu, wanu wanu rizena wanu wakuru. Deva kafamba, wachimbo vunza homa yudachu. Wachimbo vunza hova gari, vivivivi mkutere ya rale utimakamira sei. Manji apana wakangu mwanyo gazana vegi. Saka tuwe ya kupisi nika. Apana, tukungu ondo nga tega nika edu. Antiri wane nge wako enda kundozoro na wamna kakwa waru kukua. Indevacha kwa wanipa wano kuna napo.
Inichi nondisha misa paku blema wachamisa. Doshi ya kutu wano wano blemele wachamisa. Wachamisa wanakana chigaru msadaki. Sadaki ni wakuru wakuru wayo. Winyika zose zi muno mwamu mwini ngiriki zoku Southern Africa. Doa mnufa na kublema kutu wakataza kure endla nyaya yema election Zimbabwe. Zino kumimi kana mati tika tika ni muno mwechete. Zino rewei na ye wanoe Zimbabwe. Kune au varu kushoropozi wachamisa.
Izo zanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vanenge vachida kuti tinge tichishambadzawo kana kuburitsa mashoko avo titumirei WhatsApp. Munokwanisa kutumira mashoko aya pa WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare +1 202 465 0318. Apa munenge muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kuti vange vachi tumira mashoko aya, itaiwo kuti gaga musanyanyo rebese nyaya, nekuti kazhinji zvinozoita kuti tisakwanise kuti tinge tichinzwa mazwi evamwe vakawanda. Uye tinokurudzirawo kuti musashandise mazwi ekunyomba kana kutuka.
Vakuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita pa Studio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connect.
Kupa chitatu hapa.
Tirito use mchurongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya zineche kuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi. Tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndeche madzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye. Tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Makaterera ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu. Muchirongwa chedu che Live Talk Women's Roundtable nasi na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko atarisana nenyika akaita sekushaikwa kwemvura yekunwa uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi. Matambudziko aya anowanzowira madzimai nevanasikana kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 1380 15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezo nguwa edu ya pera, regai timbotarisa misore na u zvakare. Misika yekutengesa fojga ya vara nasi kambani ye Tobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichiti varimi vakatengesa fojga yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa. governor weMinnesota Tim Walz nasi vatambira zvepamutemo kudomwa kwavo semutedzeri waamai Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica munambudzi. Japan neChina dzobatsira Zimbabwe nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munaudze isindebele.